Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena uzedudza nazi. Ichikumi 28, 2017. Vadzidzi vepa University of Zimbabwe vomirira kunzwa mutongo uchapiwa nedare redzimhosva zvichitevera kukwidzwa kwakaitwa nyaya yekudzingwa kwavo mudzimba dzepachikoro apa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Sangano reZimbabwe Citizens Initiative rinoparura chirongwa chekushambadza kuchungurudzwa kunenge kuchiitwa vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana pachishandiswa app inonzi Ziso. Nyanzvi dzoshora zvakadzama kupindira kwemauto munyaya dzehupfumi pamwe nezvematongerwo enyika dzichiti izvi zvinovhiringidza budiriro yenyika. Tichakupai zvakabuda pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona, apo tanga tiri kukurukura nekurarama neutachiwana hweHIV. Zimbabwe yokweshana neMadagascar mumakwikwi ecoSafa ari kuitirwa muSouth Africa. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa nezvekuparirwa kwechirongwa chekushambadza kushungurudzwa kunenge kuchiitwa vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.